A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 25th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing World Malaria Day 2019.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
And Star Zimbabwe joined the rest of the world today in commemorating World Malaria Day 2019 under the theme Zero Malaria Starts With Me. The Health and Child Ministry has revealed that malaria deaths have sharply declined in Zimbabwe with 192 deaths recorded in 2018, down from 518 recorded the year before.
And the day comes at a time when Zimbabwe, Mozambique and Malawi are coming out of a devastating natural disaster, Cyclone Idai, which killed and displaced thousands of people. The cyclone also left behind multiple ponds and stagnant water, which, according to health experts, provide a perfect breeding space for malaria parasites.
And health experts say the natural disasters in the form of cyclones, tropical cyclones, floods, tsunamis, earthquakes, and tornadoes have been secondarily linked to several infectious diseases that include malaria.
As part of World Malaria Day today, agencies including the World Health Organization are promoting an awareness campaign to help eliminate the disease, which infects millions of people each year via mosquitoes. The disease can cause fevers, headaches, or nausea, and if left untreated, can result in death, according to health experts.
And Star, the United States on Wednesday hailed the continued decline in malaria cases in Zimbabwe and pledged to continue providing support to eliminate the disease in the country. In a statement ahead of World Malaria Day on April the 25th, the U.S. government said it stands with the people of Zimbabwe in commemorating the day and celebrates a considerable decline in the malaria cases and deaths.
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla-ke sixoxa ngosuku lalamuhla olokunansa ilanga lomkhuhlane woqhuqho imalaria wona obangelwa kulunywa iminyane imosquito. Siyananzela njalo ukuthi umkhosi lo unanzwa iminyaka yonke wabekwa ngomanyano we-United Nations njalo indikimba yalonyaka ithi Zero Malaria Starts With Me. Njalo yonitsho ukuthi lawe kumele uphatheke ekuzivikeleni kumkhuhlane lowo. Sibonile njalo uhulumende weZimbabwe uthi inani labantu abahlaselwayo kumbe ababulawa yilo umkhuhlane seliyehlile, okutsho ukuthi imizamo yakhe iyanceda ngempela. Njalo siyabona ukuthi ilanga leli liza ngesikhathi kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai lona elihlasele eZimbabwe, eMozambique, leMalawi. Njalo abengcwethi kwezempila kahle zithi amanzi lawana salayo, ngoba siyabona ukuthi kuyasala kulamachibichibi laphana lalapha phakathi kwezakhiwo ezadilikayo, izihlahla, impahla, amanzi agelezela khonapho. Ukuthiwa amanzi wona lawana alakho ukuthi ayenze kwande iminyane njalo kukanti vele kuyazakala ukuthi izehlakalo ezinjalo zandi ukuthi zichiye kuleminye imkhuhlane hayi malaria yodwa kodwa kungaba khona umkhuhlane wesihudo ikholera kube khona wetyphoid lezinye leminye nje imkhuhlane engabangelwa ngamanzi angahlanzekanga njalo siyezwa ke ingcwethi kwezemkhuhlane lapha kwezempilakahle sithi imalaria iyayenza njalo ukuthi umuntu achaye likhanda azwe kusithi akhuphe njalo ingambulala umuntu nxa engadinganga ukwelatshwa kuseselesikhathi kodwa ke isigodlo semelika ke eZimbabwe US Embassy ke yethule umbiko izolo ichayela ele Zimbabwe ihlombe ngokwehlisa inani labantu ababulawayo kumba abahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqholo lisithi kuthi ukuthi imizamo yakhe iyasebenza ngempela ike sike saxoxa ke lo dokotela Elopis Banda ukuhlelo lwethu namhlanje lwesindebele wasichasisela ukuthi ukuba lezulu leli lesiphepho i-cyclone kungabangela njani njalo kungamemethekisa njani umkhuhlane woqhuqho asimzweni echasisa ke ukuthi kungenelana njani. Yebo ke asisanelisanga ke ukuthi silinike lolo daba kodwa sizalethulela nje isikhathi sisahamba mabelasi
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere chemalaria icho chiri kurangarirwa pasi rose zuva ranhasi rinova iro zuva rinonzi World Malaria Day uyezve vana chiremba vari kuti ivo munyika pari zvino chirwere icho chemalaria chakauraya vanhu vashoma gore rino tichitarisa vakambofa mumakore apfuura hurumende yeAmerica yabatana zvakare nehurumende yeZimbabwe ichitumidzira mashoko ekukorokotedza nyika yeZimbabwe panyaya yekuti vanhu vashoma ndo vakawanikwa vachibatwa nechirwere chemalaria uyezve vachirasikirwa neupenyu uyezve nasi kune avo vambotamboisa hurukuro nevamwe vana chiremba vari munyika vanga vari kutaura kuti dambudziko recyclone idai rakawanikwa iro richisiya nzvimbo dzakawanda dziine mvura ndorimwe riri kuita kuti munzvimbo dzakadai savana chimanimani kumasvingo nekumwewo kuwanike dambudziko irori richikwira asi pari zvino sekutaura kwataita hurumende iri pasi ine pabazi rayo rehutano vari kuti ivo vanhu vakashaya muchirwere ichi vashoma pane vakawanikwa vachishaya munguva yapfuura tichambokupai zvanga zviri kutaurwa nemumwe chiremba vachitaura ivo pamusoro pedambudziko irori remalaria tinzwe kuti vanga vari kuti chii uyezve vachitaura kuti vanhu vanokwanisa kuita sei kuitira kuti vakwanise kuwana ivo vachiziva kuti vabatwa here nechirwere chemalaria asi kurudziro huru ndeyekuti ukangonzwa wanzwa miri wako usiri kunzwa zvakanaka uchinzwa kupiswa uchinzwa kutonhora uchinzwa zvakadai nezvakadai ibvo wangoenda kuna vana chiremba kana kuchipatara asi regai titeerere kune hurukuro yaitwa nestudio 7 nevamwe chiremba
malaria iri papeak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to 17th of March gore rino takawirwa necyclone yakaita kumanika lend ikaaffecta part of Mashonaland and East part of Mashingo and little bit also in Midlands the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupachika kwedzimba dzimba dzinowa ndozotanga takafirita nemushonga wokudzivirira chirwere chemalaria zvoreva kuti vanhu vekumanika lend vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene havana protection nevakangachitarisa kuwana kumadziro akafiritwa so nokudaro vari kurumwa neumuti vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda iwowo umuti huri kubva hwawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda iri kuwana huri kubva hwawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takashanda pamwe chete nemamwe mapartners ikoko tikaisa mamosquito net. kudzivirira chirwere kuvanhu vanenge vari mumatende mavaa kumbogara mumatende veshelta zvibidi kumaschools. Saka takavapa mamosquito nets tirikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzina dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara. Vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira inimeni nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana kupazwa roira kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavaashandise. Vane mamosquito nets ngavavarawo mamosquito nets banho rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakavadzaka dzatisika, vamwe vari kuvaka tirikubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifirituwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanofanira kuparemuta. Ndo madzivirira avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kuziva zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune vezveutano, tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemararia. Kana uine malaria unopindwa neshando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti hanisiro zvakanaka achigara munzvimbo idzo dzatataura dzinei dziri kumabhodha edu, madistrict ari kubvira nemabhodha ana Chimanikaland, Bushland East, Mash Central, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inge iri mumashungu. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watetwa.
Avo vanga vari Dr. Joseph Mberi Kunashe, vanoshanda ivo nebazi reMinister of Health. Vanga vari kutaura ipapa pana Blessing Zulu weStudio 7 vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere chemalaria, uyezve vachipa kurudziro yekuti zvakakosha kuti vanhu kana uchinge wanzwa miri yako isiri kunzwa zvakanaka uende kuna chiremba. Sekutaura kwavari kuita vari kuti zviri nani kuti uende kuna chiremba, chiremba azokuudza kuti haisi malaria pane kumirira uchiti ndomira kusvika ndanaya nekuti unozosvika kuna Taisi River Star.
Yebo ke, marvelous. Lami ke nge ngaxoxa lo dokotela Elopis Banda laye wasichasisa ukuthi abantu bengenzani ukuthi bezivikele kulo mkhuhlane oqhoqho, njalo wanika lokuningi imzekeliso yokuthi kungenziwani. Singamuzwa kathe sekhuluma.
Umkhuhlane ohluphayo imalaria. Imalaria ibangelwa inyani ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo izikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathe sekomile, sekusebusika, kungatshintsha. Kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba la malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho ejayelekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude njenge-high belt naleyo esuke eHarare sethu seGwedu simizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu. Imbiko engiyizwayo ukuthi ye iyanqobeka mbijana mbijana imalaria. Iyanqobeka, izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda, kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani. Asikho ukuthi lo nyaka kungcono kula last year, lo nyaka kungcono la 10 years ago. abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets kwenzela ukuthi nxa iminyane le ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital ama-district hospital ukwenzela ukuthi udaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela, ngoba ongaceda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bekebe le mithi yokuspreya ezindlini. Njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesendlini, lesi sikhathi esamanzi layo iso singanisiphazamisile.
Yebo ke, lo ngudokotela Elophi Sibanda, ingcwethi kwezempilakahle, ubesichasisela ke ngokuthi abantu bengazivikela njani komkhuhlane woqhuqho wemalaria, ikakhulu ngesikhathi lesi sibona ukuthi ngunile izulu lesiphepho, ikakhulu esigabeni zeManicaland leMaswingo, njalo kulamachiba amanzi laphana okungenza ukuthi kube leminyane eziningi, njalo kube leminye njalo imikhuhlane, hatshi imalaria yodwa kodwa wesihudo secholera, i-typhoid lokunye nje, ngoba amanzi lawana amanye engahlanzekanga. So Dr. Elophi was saying more or less of what the previous doctor said on what people can do to protect themselves and to prevent malaria, but mostly that they should use those nets which they are usually given by donors and which are available in hospitals and which they can purchase.
Yes, so. And I think I also heard one of the doctors saying that some of the houses that were sprayed were actually destroyed during Cyclone Idai, which is one of the problems why they are actually saying the highest cases of malaria are in areas that were affected by Cyclone Idai, because they had sprayed some of these areas, but when the cyclone came, it washed away the houses, and now they have to redo everything.
Yeah, ngizwa ke ukuthi sesilo mhlonishwa ethu wakuqala unkosikazi Lillian Timvios emoyeni, yena ke wayihambile eChimanimani eManicaland, ngasichasisela ukuthi wabonani lokuthi akubonayo khonapha kungabe kungabangela yini umkhuhlane. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Mahlabezo. Libizo lami uSenator Lillian Timvios, ngivele Midlands. Liqinisa ukuthi kwakhona ngihambile eChimanimani, ngabona futhi eChipinge, lapho ngihambe khona uThangangu. Bazali, izinto shuwa khonapho sizezihamba ade zingamanga kuhle. Into yangikhona eyenzekileyo ukuthi kwakhona amatshe, izindlu ade seziphansi kwamatshe, and lapho ade sihamba khona ade kunuka abantu. Sihamba nje sesidlulile sithole kulenye indawo lapho ade besithi kwakhona bathole isandla somuntu, so ade sebegebha, abazali begebha, then kunuka nje. Kutsho ukuthi vele funeka kwakhona abantu bangkhona bancedwe yindaba yamaphilisi, indaba eziningi, size sifike thina into yonke leyo ade ngakafiki. Abantu ade bezinceda bodwa, abantu begebha bodwa. Ngibona ugogo who was over 65 years egebha, esithi kwakhona ade thole umzukulu wakhe, ade sesele lomunye umzukulu oleminyaka ole 7 years iminyaka, so abezigebhela nje bodwa. Yinto esithi khona enkangu, indlala futhi bakithi iskafu konke ade kungakafiki. Kuthiwa kwakhona i-road yangkhona ayimanga kuhle, kuthiwa kwakhona ade kule storeroom yini lapho ade kuthiwa kwakhona kufakwa izinto, kodwa ade zibuya lapho kuthiwa kwakhona abantu bahambe khona bangelazindlu. Kuthiwa khona kule khempu yabafazi ngapha, amadoda ngapha, kuthiwa kwakhona yikho nje ade kuthiwa kufika mbijani, kodwa ngapha because umuntu nxa elesihlobo esiswelekeleyo akuthi kuthi esuke khonapha, yabona. So ade sisuggestile thina lamanye ama-MPs ukuthi hhayi, ukudla akufike ebantwini khonapha, nomi medication yangkhona amaphilisi kafike ebantwini. So ngisuka thinki 3 weeks ago. So angisakwazi khathesi ukuthi uhamba njani.
Kodwa
parliament recommende ukuthi abasebenze ebantwini khonapho.
Mhm.
Kodwa izinto sibilade singamanga kuhle ukugula noma okunye ngama shops nje okuseduze khonapho. Kuthako khonade sokuphezi izinto because ukhanye ngani izinto ukuthi abantu bephume ku area yone. Kuno ade kusipha so ade besebethenga beswele kokudla. Noma ukuthi nxa ungalimalanga still awusela livelihood.
Ye, ke ngubuze ngobamba umlomo khonapho. Ye, ngobamba umlomo khonapho sesikhangele zempila kahle ke. Ubonile uyini ukuthi kulamanzi esingathi angcolile kumbe enye ingcikeza. Labade begebha bebengalalutho lokuzivikela ezandleni njengama gloves kumbe okunye. Ubonile yini ukuthi kwenzakala ukuthi kube le ngcikeza?
Ade begebha, ade bezigebhela. Bengela magloves, bengela lutho. Uthakho khona beze beqalise ade bencedisana nje esintwini sabo khona pa le lobungani babo bencedisana. Kodwa abanye baze badina ngokuthi ade kungela scarf sokuthi. Kanti so baze badina khathesi kuthi ukuthi vele ade sebezigebhela kodwa kungela ncedo, kungela magloves, kungelani vele. Ande ade kusisusisa. Angifuni ukuqamba amanga.
Ye, kodwa uncedo.
Angikwazi ikhathesi njengoba ngisisho ukuthi sisuke khona ngale 3 weeks now.
Ehhe, kodwa uncedo. Lafica beluthola yini uncedo? Singasabali okokudla kodwa babeluthola yini uncedo lwezempila kahle.
Hayi, ade kungelalutho.
Mhm.
Ade kungelalutho olufikileyo engangu. Ade kungelalutho. Endade bekhala sibili besithi kwakona bahamba every day kucamp yangkhona ende bayaswela every day so sibuze ama coordinators akona manje esihlangane nawo besithi hayi isikafu sikhona e-storeroom kodwa because i-road yangkhona adikhanye ngani ifuna ukuwela so sebesaba labo ukuthi ama truck loads lana amakhulu ukuthi engasebenzisa i-road yone yabe kungalula.
Yeah, hayi kuyezwakala. Okwakhathesi.
Ade kungelalutho bakithi liyakwazi ukuthi ade silo deputy speaker u Madam Gezi. Uze wayenze ngane ngakhala because abantu bonke bezobuhlungu sibili.
Yeah, kuyezwakala. Yeah, ungabamba khona pho ecingweni sesilomlalelo okwakhathesi. Ye, de ubambe khona phecingweni sizaphenduka kuwe ke siqale sithathe umlaleli.
Hello caller.
Hello.
Magadi yenyu?
Ibu magadi wotinokutenda
ene. Ai what ne siwo tinokutenda I tirikutaura nemi muri kupi uye munoitwani?
Inetwa kugari ndiripo.
Ehe taura itinzwi.
Mhm.
Taura yenyu tinzwi.
Asiti nenge tina kutikana chiitwa gasi. Bara kana kare kuti nenge chipatia mu.
Mhm.
Wanu kuti tinzito sapata pakati ga chiitwa sapata pakati. Ailo ndo kuti tina bete tikene.
Nam foni yenyu manje haisikunyatsonzwika saka regai tiedze kukufonerai futi asi ndanzwa zvamataura matimimi nyaya iri kunyanyonetsa ndezvekuti zvinhu zvakawanda zvaakupindira zvematongerwo enyika.
I think our caller there, we couldn't really hear him. So I guess, you know, we're going to try and call him back. But maybe let me pose a question to the senator. Senator Timviosa, how are you, ma'am?
I'm fine. I'm okay.
Welcome to the program once again. Can you just give us a brief outline of what you saw when you went to visit Chimanimani?
Okay, thank you so much. I went to Ngangu in Chimanimani and also Chipinge. In Ngangu area, we saw a lot of displaced families.
Mm-hmm.
We saw a lot of broken down homes. And we were actually walking on top of these stones that had like swallowed the homes. We had like a grave site where that morning they had found a dead body. And they'd left like a blanket and it was smelling. Flies were all over there. And we moved on. There was an area where they found a hand under. And they were saying they were going to try and dig out that hand. They'd also found a boy who was said to have been in Form 2 or so. And what I saw really pained me because the families that were digging for their loved ones didn't have any help. They didn't have any food. They didn't have any medicine. And they were saying that there was like a camping site close by where women and men were staying. But they were going there every day to seek for food and aid, and they hadn't gotten anything. So, but at the same time, they could not leave their loved ones underground, you know. So they were digging themselves without the help of anyone, which we thought that was really awkward. The spirit of Ubuntu within us does not allow such. We thought that maybe even the soldiers could have assisted. But they were saying, no, the soldiers were there, but they were not assisting. I saw a 65-year-old who was digging, helping her son, who had lost a child. They had found another, the wife, who was already dead. They were now looking for a 7-year-old, and she was digging. You know, the husband was now tired, confused, you know. So the situation at that place was really something else. And it needed us as a nation to get together and see what we can do.
Also, so maybe let me just come in there.
I think it was 3 weeks ago. I don't know if help has reached Ngangu at this moment in time. But the road was also, there was an area whereby the road was like being swept off. So cars were actually in danger.
We
actually moved today. We had to actually give each other way to go there slowly, slowly going though, which was another problem. But I felt even the helicopters can go there and drop whatever help that they can.
Senator, also today, Zimbabwe is joining the rest of the world in celebrating or commemorating World Malaria Day. And, you know, statistics that are coming in are saying that especially the area of Chimanimani, which was devastated by the cyclone, is, you know, might record a higher incidence of malaria. I don't know if you speak Shona. If you do, I will go into Shona.
It's okay. I do.
Tirikunzwa kuti parikutarisirwa kuti vanhu vazhinji vachawanikwa vachibatwa nedambudziko iroro. Makaona kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichikwanisa kupa vanhu mushonga here kana zvimwe zvakadaro? Tichitarira dambudziko iroro remalaria.
All right. Mishonga inogona kunge yakasvika kabva ikokoko. Handiti. But inini handidi kunyepa. Handina chandakaona chichipuhwa vanhu pandakasvika kungangu. Chichemo chevanhu vaiti hapana chati chasvika. Hapana aid yati yasvika. But chokwadi chiripo, chokwadi zvakare zvatotaura kuti kunogona kungotori nemalaria nezvese nekuda kwemvura zhinji yanga iri ikoko. Zvinowanika nekuda kwefuti vanhu vakashaika ikoko nemutumbi isati yawanikwa. Handiti zvirwere, handisi kutinga vemalaria chete, but zvirwere zvakati zvinogona kunge zviri kuwanikwa kunzvimbo iyoyo. But I'm hoping isu patakaenda separlament, secommittee sending rules, rubatsiro rwanga rusati rwasvika. But zvainzi pakempu yanga iri padhuze, hatina kuzosvika pakempu yachona yanga iri padhuze. Yainzi pane zvimwe zvaisvika, but zvanga zvisingakwani. Saka vagari vengangu vaiti isu tiri kuenda mazuva ose, asi hatisati tadi tawana. Saka ipapo panofanirwa kutasa hurumende yedu and everyone anoda kubetsera ngavangotarisa ipapo kuti
vaone kuti zvinhu zvingasvika sei kungangu because road yacho hainawo kumira zvakanaka saka panotoda helicopter inodelivera zvinhu kusvika kuvanhu ivavo and havazi vanhu ndoda kustressa point yekuti chikafu chingosvika kucamp chete chikafu kana kuti aid ngaisvike kuvanhu kuvanhu vagari vakararama vachine at least a bit chero vane zvimba zvakasara ngaisvike ikoko because vanhu ivavo havambobva panzvimbo idzodzo svika vawana hama dzavo thatsai vaichera vega handiti muri zvona kana wakashaya mudzimai wako haungabvumi kuenda kucamp uchisiya mudzimai wako usina kumuwana kana wakashaya vana haungabvi uchienda kucamp kunogara uchiti ndichaita sei saka takaona vazhinji muri zhinji dzaiva dziri panzvimbo ipapo pangangu ipapo dzichichera dzichifungidzira kuti pamwe vangangowana hama dzavo but handidi kukunyepera izvazvo sina kuchipa nekuda kwematombo akakurisa kwazvo ari munzvimbo iyoyo akabuda munzvimbo iyoyo achinge ava ndiyo ava kuviga ava kuviga hama hama kuti dzisawanikwe dzichifira kuzasi ikoko because chero dzimba dzimwe dzacho dzakatodisappear kana muchiona mutarise kuti panga pane dzimba panga patova nerwizi mashure akaitika iwawo panga pane rwizi ende ndakataura nemadzimai taura kuti matombo aya isu kubvira takagara hatisati tamboona matombo akadai matombo aya anenge aibva pasi mamwe vose aiwa akarola achidini hapana munhu anokwanisa kutaura chacho chacho kuti chakaitika chii asi chokwadi chiripo ndechekuti hama dzedu dziri pazasi ipapo nanhasi hamushuwa havasati vakwanisa kubvisa vose vakanyangarika
aiwa tinotenda thankyousta
I understand we have a caller.
Oh, hello, caller. Hello.
Hello.
Trukta ora nani uyezve muri kupi?
Mr. Moyo, ndiri kumasvingo.
Makadiko, Mr. Moyo, kumasvingo uku?
Tiri kuti tinofara, makadiko, nebasa ikoko.
Aiwa, nebasa kuno tiri wadi zvedu, taurai tinzwi.
Ndiri kurumbune zvakaitika kufimani mani kusvipingi. Chinotishamisa ndechokuti vanhu vazhinji vanogona kupedza 5 days vasina kuwana chikafu isuwo tinobatsira pachikafu tine shiti vanhu iva vanorarama sei mahelicopters aripo wokuti helicopter inogona kudzokera 4 to 5 times a day kuitira to help those people vanenge vasina kuwana chikafu vanhu ivavo kana vachinzi kana nemiwo kuswera chaiko the whole day usina kuwana chawadya ugonzi ugopedza 5 days usina kuwana chawadya isu tinosupplya chikafu tinenge tichifungire mukati momwoyo medu kuti vanhu ivava vari kurarama sei hawu havana chimwe chavanogorara kundorama nacho asi ndinoshamisika chinzi vanhu vapedza 5 days 1 week vachinotsvaga chikafu kumahelicopters acho angatadza here kuwana here kuti vadzokere kana 2-3 times a day ari iko kwaari station ndiko kumahelicopters anenge asiri kubva kuno kunzvimbo ine asi ari ikoko pane chikafu pacho ipapo vanofanirwa kuti vakasimuka vodzokera vosimuka vodzokera kuitira kuti vanhu vari ikoko vawanewo chinogona kuvabatsira
aiwa mashoko makukutu vamwe tombobvunza kuti nhasi izuva reWorld Malaria Day chirwere chemalaria ikoko kumasvingo muri kumboona vazhinji vachisangana nacho here kwakamira sei munopiwa mosquito net here zvakamira sei
waita zvako hanzvati ndoda kutendai chii problem iri kuitika ndeyekuti chirwere chemalaria chinobata apo napapo asi problem iri kuitika ndeyekuti ma-tsic hospitals munhu anobatwa nemalaria oenda kuhospital zvonzi dhokota hapo uchauya nguva dzakati munhu iye aringorwara nemalaria the whole day wozonzwa etenetsa kana kuti waenda kuseni wozonzwa kumatu zvonzi dhokota haasi kuya nhasi munhu iye anotadza sekusangana netsauna yokufa unogona kufa dhokota unenge ari kumaprivate hospitals avo haabvumirwe kufonerwa haabvumi kwekuti ini muziye kuti dokita ari papi. Saka tine dambudziko rokuti kuna nambuya utano vaya vakaiswa nehurumende vakavhondorwa kuita manambuya utano vanofanirwa kufamba mumaraini vachiona kuti musha isina utano ndeipi. Pane handizivi kuti vakapiwa mabhasikoro zvinofamana mabhasikoro asi havachafambi. Kune nzvimbo dzinobatwa apo napapa hatingazivi zvedu kuti papi napapi, asi dambudziko charo chero ndeyekuma district hospitals. Handizivi kuti hurumende ingapagadzirisa sei ipapo, nekuti unosvika chiri dokta apo ugeda 2 days chiri dokta asikuya pano. Saka munhu iye anorarama sei? Saka chiti madeaths ari kuwanda nekuti munhu haagoni kurarama nekuti dokta haoneki. Manesizi namaoda yavo yaechirume havana zvavanogona kuita ngozi dokta ushauya. How serious you are? Havazvitarisi kuti how serious you are.
Aiwamashoko
kufona dokta kuti munhu ari very serious.
Mashoko makuku chaizvo. Asi muri kupiwa here mamosquito nets?
Ene hurumende aigona kuti mahospitals hurumende ari kuno kumaruwa, especially kumaruwa kunoku, madoctors ari kunoku haashambo. Toda kutaura nachokwadi, madoctors ari kuna hambo singoshanda kungova vanopiwa mari yamahara. Nokuti ukasvika pahospital chaipo chaipo vanhu vanonzi vakamirira doctor, iwe uchidawo kumirira doctor unonzi pane 20 people doctor wacho unonzi haana kuuya. Asi pana vanhu vari serious pa20 ipapo.
Saka uku kuzvipatara zvehurumende zvekumaruwa,
zvipatara zvehurumende madistrict hospital manje.
Aiwa mashoko,
hatizivi kuti tingabatsirika sei ipapo, tashaya kana plug. Endi ndinofara kwazvo nechirongwa chamuriki chacho chichi, endi chanti chinondipawo pfungwa dzekuti taurawo zvimwe zvinhu zviriitiki zvokuti ine maigona imi muchibvunza kuti madistrict hospitals havanoisa madoctors, madoctors acho angorelaya nemanambafrid sechari chavo.
Aiwa mashoko makukutu,
mukaona muda izvozvo zvenyaradzo dhazi dzawanda kutakura vanhu every day because vanhu havasi kuwana rubatsiro.
Aiwa mabva manyatsotaura, shuwa vamoyo, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Tinotendai chaizvo, thank you very much.
Okay, bye bye. Ndinonzoti tine imwe kola zvakare. Hello kola. Hello. Hello kola. I don't know. Star, we had Mr. Moyo there. He's calling us from Mashingo. And he's saying that I asked him that today's World Malaria Day, what is the situation in Mashingo? And he said it's very sad here because, you know, a person might have malaria and maybe they might survive. But the problem is when they go to a district hospital, there are no doctors. Oh. He says, I guess, you know, the doctors are preferring, allegedly, to be in their own private practice rather than the district hospital. So he says there are more funeral cars than the doctors that are in his area.
Oh, you would have thought there would be more by now.
No,
apparently. To deal with the situation. Sizwile-ke lapha abalaleli bakhuluma eMasvingo ukuthi hayi odokotela basilela kulesigabeni sakhe. Ngakho abanyeke babakwazi kumbe umuntu layo yini umkhuhlane lo oqhoqho kumbe hayi. Kodwa-ke sizabuyela njalo kumhlonitshwa wethu osecingweni. Coming to you, Senator Tim Vils, as the Parliamentary Portfolio Committee on Standing Rules and Orders, what recommendations did you make after visiting Chimanimani and Mashingo? And whom did you give these recommendations, and what are you waiting for now?
Okay, we made quite a few recommendations. We recommended for medication, we recommended for food aid, we recommended a lot of things. We recommended possibly for the people that stay where there are risk areas to be possibly relocated, you know, because we don't know. We are even worried now. It looks like there's another cyclone coming. We are hoping it does not go that way, but it's worrying. So our recommendations went to the government. We are hoping the Ministry of Local Government, the Ministry of Health, will look at all this that we and the government at large.
Are you tracking these recommendations since we saw a lot of aid coming in terms of medication and food and stuff like that? How are you going to, are you following
at
on?
At this moment, at this moment in time, Parliament is closed and we are opening, I think, on the 7th. So we are going to follow up to see how the distribution is being done, how it has been done so far. Because when we did go to Ngangu, nothing had been done yet. And we are hoping within these 3 weeks, something surely, we are hoping something
ungasichasisela njalo ngolwimi lesindebele ukuthi njengekomiti yenu yephalamende kuyini elicela ukuthi uhulumende akwenze ukwenzela ukuthi kusize abantu bechimanimani le maswingo.
Thina sicela ukuthi kwakwakhona uhulumende aphangise ukuthi kwakhona baphe abantu beNgangu echimanimani iskaf, baphe abantu bechimanimani i-aid, because kulento eningi oyefunayo. Khathesi ngingakhangela, kufanele sikhangele kakhulu ngokuthi kuthokho khona kule iye futhi i-cyclone ebuyayo, i-cyclone Kenneth. Yelina engwe uhulumende kufanele ekhangele nje ukuthi abantu bantshintshe nje, ukuthi bantshintshe behlala somewhere. Ngokuthi asisakwazi ukuthi kungaphenduka yini futhi. So sifuna ukucela nje uhulumende ukuthi abakhangelise bebone ukuthi khonapho vele ade kuhlala abantu bahlale njani, ade kuvunyelwa yini ukuthi behlale khonapho. Yindaba akusoze kuyenzekale yini futhi ukuthi isayikhlone iphenduke futhi ibulala abantu.
Hayi, kuyezwakala.
Sifuna ukuthi nje khathesi bancedise abantu. And futhi bageje, sifuna ukuthi bencedise abantu begeje ukuthi abantu sibili bebekwazi ukuthi hayi, isihlobo sami lesade silapha khathesi sesinjani. We are bearing them in dignity.
Kuyezwakala.
Bancede and bangcwabe, because ubuntu bethu abuvume ngubonileyo qiniso sibili.
Yes, siyabonga. Ngesithatheke umlaleli kathesi ube lokhu bambile khona.
I understand our caller has dropped, so Senator, munogona kuenderera mberi yenyu muchitiudza kuti pane zvamakaona kwamakanga mashanya zvii zvamakazoita sevanhu vari imomo muparamende.
Okay, Jonathan. Zvatakazoita, takadzokera kuparamende tikarekomenda kuhurumende kuti dai chikafu chakurumidza kusvika kungangu. Tikati dai zvinhu zvinobetsera vanhu vabetserwa kana kuvakirwa zvematemporary shelter kuti vagare, mishonga isvike. But at the same time takati isusu futi panodiwa madoctors anoona kuti vanhu, because takaona kunge situation yaitika iyi hachizi chinhu chingatambirika nyore. Saka vanhu vakufanirwa kugarwa navo pasi vemunharaunda imomo, vaonekwe kuti vasaite sei zvisanyanye kuva affecta, vaone mapsychologist anovabetsera kuti vaaccepte zvavakaona vaenderere neupenyu. Uye zvakare takarekomenda kuti nzvimbo idai yanyanyotariswa especially kuti vanhu vakagara sei vhele ikoko. Kuri sefu here kuti vagare, kana kuti hurumende yava kufanwa kuti itore matanga kuti imubve vanhu ivavo ivaendese kumwe. Nokuti takutya zvakare tichinzwa kuti kwane imwe cyclone inonzi Kenneth ingangouya. Saka tinongonamata kuna Mwari wedu kuti dai yarega kudzokorora ikoko, dai yarega kusatouya zvachose.
Senator, regai ndimbokubatsai muromo.
Tinongonamata kuna Mwari kuti zvisatikanganisa semhuri yeZimbabwe.
I understand our guest is available now, Dr. Mugarira. Hello, doctor.
Hallo, makadi mama.
Tiripo makadi iko doctor.
Aiwa, doctor hauko ndinda ngoda kupinda muchirongo hauchenzi chinotinakidza kwazvo mabatsa munoita.
Oh, ah, tinotenda nekuti sechi totsvaga maexperts akaita semi kuti timbonzwa kuti zvakamira sei.
Omuka.
Ehe. Saka tiri kutarira nhasi World.
Ya, tinenge tichida kubatsira nawo ipapo nepfungwa dzedu dzatinenge tinadzo.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tiri kutarisa zuva iri reWorld Malaria Day. Mumbotibatsira ipapo kuti chirwere chemalaria ichi munhu angaziye sei kuti anacho.
Chirwere chemararia vachinobata kunzvimbo dziya dzinonyanya kuva nemosquito zviya iyi. Saka nzvimbo idzodzo dzomanje ndodzinoti kana vanhu vaenda manje kuti vaonekwa kunzi kwachanobata kuti vanhu iva kutobatsirwa manje. Rubatsiro ruchinotumirwa ikokoko manje. Chinonetsa ndechekuti kana rubatsiro rwauya manje muvanhu manje kuti zvichinosvika muvanhu macho manje. Ipapo ndo panenge paakutanyaya manje ipapa.
Aiwa.
Chinoitika ndechekuti vanhu vacho vanoenda kunoti vachinopa vanhu madhona anenge atibatsira zvakanaka. Atipa zvinhu zvekuti kune marari yakuya kubatsirike kadiragi zvakaita vana mosquito neti nemishonga inoda kuti inorapwa ikokoko. Ndo mishonga yacho yavanhu zvopa iyoyo vakuita kuti masejari mavo vanhu vaya vari kutambura vaya vaya vachadii kuti havachabatsiriki. Saka ipapapo ndo patinoshaya kuti hurumende inombozvicherechedza here zvinhu zvakadaro yogadzisa chinhu chine chakaita saichocho.
Ehe, aiwa, ndinokumbira ruregerero. Ndonda ndafunga kuti matindi Dr. Matara. Ndikunzwa kuti aiwa, muri muteereri saka zvakangonaka zvakadaro. Asi mauyewo neimwe nyaya yakanaka yedambudziko iri kutariswa. Saka muri kupi imimi?
Inini ndiri muwedza.
Oh, kuwedza uko kwakadii ikoko? Ko chirwere chemalaria chiri muri kuchiwana here munharaunda imomo?
Hakuna uku zvacho hachisati yasvika zvacho asi kungoti tinodyawo iko kunanangangu ikokoko nekunana chimanemani kwachiri kunzi chiri rubatsiro ruchinzi ndarwinde ikokoko runobatsira vanhu asi kuti ruzonosvika kuvanhu manje ndopane dambudziko ipapo riri kutinetsa manje kuti ko zvinenge zvaakumira sei ko futi vanhu vanofanira kuti vabatsirwa havachiri vanobatsirwa naikezvo mukatarisa kune chikafu chiri kudhonetwa nemadhona nemari dziri kubiswa nembatya dzese dziri kubiswa kuti dzichinosvika kuvanhu manje ipapapo ndopane nyaya ipapapo hatizosviki kuvanhu vacho ezvo mukatarisa kuti vanhu vachiri mumatende asi hurumende haisati yapindira kuti ibatsire vanhu ivavo.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Ko pane vamwe vambotaurawo kuti pane dambudziko riri kusanganikwa nevavo nyanya vari kumaruva semi panyaya yekuti madistrict hospital madokta haasi kuwanikwa. Kwakamira sei kwenyu?
Ya, kunoko futi madokota iwaya ari kunoita hatisi kwawanewo kunoko. Hairoro rinotiwo dambudziko rangobata nyika yese.
Saka zvii zvamungada kuti hurumende iite kana vari vakateerera pari zvino nyanya ivo vebazi reutano?
Inini zvandinenge ndichifungawo kuti dai hurumende yanga yaitaka ingada yaemploya madhokotas akawandisa opinda munzvimbo dzese manje zvinhu zvirwere zvoongororwa kuti vanhu vabatsirikane nekukurumidza zvinhu zvisati zvakuva dzavanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo nemaonero enyu.
Asika.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Studio 7. Munotiitira basa rakanaka.
Aiwa, tinotenda. Imi moramba muchingodzoka pachirongwa ndechenyu ichi.
Aiwa, munenge muchitifonerawo kana paine zvirongwa zvinenge zvaitawo tichikubatayo.
Aiwa, pakanaka, tinotenda.
Maita henyu.
Bye-bye. Star, we had a caller there from Wedza. He is talking about the situation in his area that he, you know, the doctors, like the previous caller said, are not really available in some of the district hospitals. But he says the malaria problem is not really that evident. But he's heard that in Ngangu, in Chimanimani, that's where the problem is.
Yes, and remember there are also these other diseases, typhoid and cholera and other waterborne diseases that can also result there. And we can pose this question to Senator Timvios. What health implications, what did you see there which could endanger people's lives? You are saying some were digging barehanded. You are saying some were recovering dead bodies. Mm-hmm. What else did you see there which could compromise people's health?
Yeah, it's so true that quite a few diseases can come out of there because these people were digging for their relatives without gloves. I'm even worried about the water that they were drinking. There was no water, there was no safe water there. What they were asking for was these tablets to upper tablets, I think, to mix with water.
they hadn't arrived. You know, there's a lot, like the malaria that you are talking about. That is, it's a risk as well, like you are saying, because the water, the everything is happening at those areas. So a lot needs to be done. And I'm hoping Doctors Without Borders have gone there. I hear a lot of people talking about doctors never available. It's true. The doctors do prefer their own private hospitals because they get more there. Government needs, I'm sure, a few months back. Government needs to actually review possibly their salaries and see how doctors can perform, because at this moment in time, doctors are really needed to perform, and we don't see that in most government hospitals.
Okay, thank you. We'll take a listener now.
About Ngangu, especially Kisinge and all those areas, we need a lot of help. And I'm hoping that something is being done. I know when Parliament opens, we are going back there to inspect and see the improvements that have been done. And we'll be coming back again to report to say, okay, this has been done so far.
Okay, but thank you.
When I really went there, nothing much has been done.
Thank you very much, Senator. We have a caller on the line. Makadi Mkoma Donald.
Bofara tete mavela sina tete tandekile murisego.
Aiwa tiri wadi tipewo pfungwa dzenyu.
Ina hangu ndinoda ngotenda honorable Lillian Tivios nebasa ravari kuita nevamwe vavo vari vakashanyira nzimbo iyoyo kwaona kwanguna akachaizwa vakaita koko.
Aiwa kwakanaka.
Kwanza kuti vakwanise kuzoti vataurisa zvavari kuita izvi. Hunge wakaona kana usina kuinda ukanoona kana unogona kutaura zvaunenge uchingohwasi kuona kukanaka chaizvo.
Vakaona
vakanyatso kuona zvinodiwa panzvimbo.
Aiwa.
So,
tinotenda mukoma Donald Regate timbochingamidza.
Pari panyaya yerubatsiro. Ndiona sekuti idezvoni zvirubatsiro gwarega kuinza kupinza maoko akawanda wanda. Ingobva kuva vanenge vachibatsira. Tikatarisa tichiona vamwe vava vakati fana mukoma Freeman Chari ndo vanenge vachibatsira kuunganidza rubatsiro uku. Garugwegerege kupinda maoko akawanda wanda akasiyana siyana. Ndopazvo zvo haijekwa nezvematongi gwenyika. Vakupindirawo ipapo.
Aiwa.
Kana iri NGO vana gift of the givers ngavaite straight vachitopa vanhu vachitoreka kuti mhuri dzacho vashota vangani vaona vangani zvinombochengetiwa zvino haijekwa nemapoliticians
icho kwadi mashoko makukutu iwayo tinotenda mukoma Donald Mamboma asi Regate timbochingamidza vamwe vari pachirongwa chedu vari kutiona paFacebook page yedu yeVOA shona pana Molen Ketiwe Mabena ari kuti I'm watching you from Durban. Victor Masiwa hanzi tete ndifonereo panhamba idzi. Mukoma Victor dai maisa code nekuti tiri kuedza nhare dzenyu asi hatisi kuziva kuti code haisi kuita. Give more Machoke ari kuti you are loud and clear. Makomberero Sithole anga ari kuti iye true zvanga zviri kutaurwa nemamwe makola pamusoro pavana chiremba. Andrew Moyo Mbazula ari kuti of the true memory Ruvimbo Makungwa hanzi zvinorwadza chokwadi kufa kwawandisa kudarika kuzvarwa nyika iyi Mwari tioneiwo. Andrew Moyo ari kuti shua Felicitas Masimbe hanzi I'm watching you from the United States Stanford Shonai ari kuti ndakateerera ndiri pano pa South Africa. Felicitas Musimbe ari kuti kunyange madokta akawanda vanobhadharwa nani nei futi namo hanzi nai ndo problem yacho because mari yapera vari kudya iri kudyiwa havasi kukoshesa utano hwevanhu. Boaz Jayagura ari kuti I'm watching you from Gaborone. Saka sisi Felicitas vari kuti madoctors vanhu vanogona kuchema chema zvavo asi nyaya huru iripo ndeyekuti hapana mari yekuvabhadhara vanobhadharwa nani. Star, over to you.
Yebo ke lati sithanda ukuhamukela wonke abasixhasayo kukhasi lethu leFacebook lanxa nje bengabaningi kangako liqhubekele isixhasa njalo lithumele imbiko yenu ukuthi siyibale lapha emoyeni. Ngitheke ndinga lapha imbiko ngabona okunye njalo ukuthi I came across that the Ugandan president Yoweri Museveni has arrived in Zimbabwe to officially open the Zimbabwe International Trade Fair tomorrow. Yes, but that's
a story for another day. Now we'll go back to Senator Lilian Timvias. Yeah, ungasitshela njalo Senator ukuthi khona nxa likhuluma lapha licubungula lihlaziya udaba eParliament, ungasho ukuthi kuyanceda yini abantu ukuthi kulungiswe imithetho, kuguqulwe konke okwenziwayo, kumbe nje kuphongwenza?
Hayi, ukukhuluma siyakhuluma sibili. Kodwa i-implementation, i-government ithatha isikhathi esiningi ukuthi be-implement ezinye izinto, lama-resolutions, ama-motions esikhuluma ngawo. So, ngibone ngani kule gap, izinto ukuthi be-account, you know, there's a gap between parliament and government. We need to hold them to account. Like, let's say you move a motion and it's adopted. There has to be a time limit as to when the bill comes to make it law. So that takes time. Government can actually choose to say, we are going to be working on this, on that we can ignore. They can even ignore this for 5-10 years while we are waiting for a law to come. You see, so we there's a gap there. The constitution is just not clear, and it gives the government, you know, a leeway to possibly pick and choose which law they can apply quicker and which law they can ignore. So, when I'm going to nap, I will like it. So, siyakhuluma sibi. Ah, siyakhuluma because siyabuza la tebanti siyala sila mameti zetu. Sibuza abantu ukuthi sithini eParliament, ama-motions ngapi singamuva, siyamuva. And siyakhuluma sibili, kodwa i-implementation khonapho ukuthi into intshintshiwe ibe yi-bill, and ubona sibili uhulumende laye gijigijima. Ambone ngani kuyathatha isikhathi.
Senator, munogona kutaura neshona kuti vamwevanzwiwo zvamuri kutaura, kuti pane zvamakaona chii chamunofungidzira kuti chiri kunyanyokanganisika muparamende kuti tione zvichizobuda zvakanaka mune ramangwana?
Right. Ndikuti inini ka tiri patu kuparamendi tine mamotions akawanda atinomuka. Because isusu tiri malegislatures tinobva kuva and tinonzwa zvichemo zvevanhu zvinenge ndo zvatinenge tichitaura. But in kuti inini pakutaura zvichemo zviya tomubva mamotions zvodibhetwa, motion yoadoptiwa. Kana motion yaadoptiwa inoenda kugovernment manje. Yoenda kurelevant ministries kuti vaimplimente, yodzoka possibly iri uri mutemo wekuti aiko zvinotova nemutemo wakati newakati. Tikuona kuve zvinotora time, pane gepi ipapa.
Tinotenda Senator Mumbo, bata makadaro.
Iimplement malaws, mabills adzoke kuparliament, aadzotwe zvinhu zvipande.
Ehe, bata henyu makadaro Senator.
Ndinoda kukupai example.
Senator. Senator. Hello Senator.
Last parliament.
Chimbo batai makadaro. Tine muteereri. Hello, tendai.
Magadini.
Tiri wadi moti gaga nguva yedu iri kufamba.
Kwenda nechirongwa chemunotipa yana 6 months. Yesi.
Ehe.
Urombo nezvakaitika kuzvimanimani. Nasi tinoita kukumbirawo kuti vanhu vari kusvipika pachikafa vari kungangwa. Vakurumidzawo kupiwa chikafu nekuti vanhu kana pavaibvisa chii rubatsiro vaida kuti vamwe vedu vabatsirikane. Nehurumende yedu itarise mupira wavanoita chikafu, vasaite political wepo nekupa vamwe chikafu.
Aiwa, mashoko makuku. Tumukoma, tiri kutaura nemuri kupi?
Ine ndiri kuMozambique.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Tanda njalo kubonga uLesedi Moleya uthi litshona njani uKhoselihle eMbimba, uMsunduzwa Ndlovu, lo mthandeni mqondisi Chibane. Basibukele ke lapha lo Hamza
nandonde vasilandela ke lapha emsakazweni. Sibonge ke lo Senator Lilian Tembius obelathi kuhlelo olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington.
Would like to thank the senator who was with us on the program and all those that called in and those that are live streaming with us. Bye bye. I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington.